chakave chii kwaiva nomunhu waive chirema munda wako waipera namakudo ndokucherere ngoma mucheto kwomunda zvou imwe neimwe chiro chinodye zviyo zvakwe aivuya achitsika achiimba ipapo izviro kwazvo akapere kufa achiimba achiti
Tindizaore,
zavone pasi pomereziso.
Tindizaore,
zavone.